This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro zvita 21 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe icherechedza zuva rekubatana mangwana muzanu PF muine makakatanwa anotyisa zvisati zvamboitika kubva pakabatana zanu PF nePF Zapo muna 1987. Veruzhinji voshushikana nezviri kuitika muzanu PF umo mava kugara makaridzwa mhere nenyaya yekudzingana, kupumana uroyi uye kupindirana kwemauto, vasori nemapurisa kunonzi kuri kuitwa kwavari kuita munyaya dzezvematongerwo enyika mubato iri. Murairidzi wechikwata chemawarriors Kalisto Pasua anoti haasi kudzokera pabasa rake kudzamara zifa yakumbira ruregerero uye yagadzirisa zvose zviri kunetsa pakati pake nesangano renhabvu iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mangwana Zimbabwe iri kucherechedza zuva rekubatana kwemapato ezanu PF nePF Zapu, uko kunonzi kwakaunza runyararo munyika mushure mekusagadzikana kunonzi kwakasiya zviuru nezviuru zvevanhu zvaurayiwa, vamwe vachitiza misha yavo. Asi bato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai rinoti hapana chekupemberera zuva rekubatana munyika iri sezvo muZimbabwe musina runyararo runoita kuti vanhu vagare vakasununguka. Musi wa 22 zvita 1987, mutungamiri wezanu PF vaRobert Mugabe pamwe nevaive mutungamiri wePF Zapu vaJoshua Nkomo vakanyorerana chibvumirano cherunyararo mushure mekusagadzikana kwenyika zvikuru mumatunhu eMatabeleland neMidlands. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti kunyange hazvo bato ravo risinei nezuva iri, chikonzero chekuti rinocherechedzwa munyika yose ndicho chinoita kuti vataure pamusoro paro. Vagutu vanoti hurumende yezanu PF iri kumbonyikidza mapato anopikisa vanhuwo zvavo, pamwe chete nevamwe vanhu muzanu PF vanoona maonero akasiyana nemutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. Vagutu vanoti muzanu PF mune makakatanwa anotyisa zvokuti zuva rekubatana mangwana rinenge riri chiseko pakatariswa zviri kuitika mubato iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zuva reUnity Day izva ringade richikosha munyika yedu yeZimbabwe. Ndozuva retingade tichiti sokutaurwa kwazvinoita unity inoreva kubatana. Tingade tichipemberera kuti tiri nyika ine umwe, iri pamwe chete, yakabatana. Asi zvatakusangana nazvo muZimbabwe yamazuva ano zvaakutaridza izvo kuti Zimbabwe inyika iri parumananzombe, hatina kubatana, inyika ine udzvanyiriri, inyika ine vanhu vakawanda vari kutambura, zvokuti kana hurumende yacho iri kutonga, vanozvitiwo muchirungu ruling party yezanu PF, chinongova chimai batai mwana, vari kubatana pahuro, vari kutatsurana nenyaya dzefactionalism, zvokuti uchaziva kuti zvatakasiya taudzwa nababa Joshua Mutsvabukongomo kuti ivai vana vanobatana, vana vanoshandira Zimbabwe, hapana achaterera. Zvino unity day yacho yashaya.
Asi imi sebato makambobvira makacherechedza here zuva reUnity Day iri?
Isu sebato zuva reUnity Day tinonyanyoriona sezuva rezanu PF. Saka kuricherechedza zvedu ubodo, hatiricherechedzi kubva kwokutanga. Nekuti mukanatsoona maitirwo arakaitwa, pakava nokuti Unity Day izuva rakabatana Zapu nezanu. Asi tinoziva kuti zanu haina kubatana nezapu. Zapu yakatoita kumetswa. apo pakanga paitwa gokura hundi takatoona babango mose gamba kuru safata Zimbabwe vakangoonawo zvavo kuti kupingadi vana vangu vangapera nokungobvumawo zvavo kuti vaite unit accord asi tichiona kuti unit yaishayo haina kumbobvera yavaitika pakati pezapo nezano saka isu sebato remtc tanga tisina chikonzero zvamuchose chokucherechedza zuva reunity
zvii zvamungakurudzira kuti kubatana uko kunge kuchiitwa kwamuri kutaurawo
isu zvatinokurudzira jonga ndezvekuti ngatitangei nehurumende iripo yezanupf nokuti ukaona mabasa avanoitawo dzvanyiriro wekuti kana isu vemaopposition tikada kuita kana musangano kana kuunganidza vanhu vanoshushikana tinonzi unity zvinoreva kuti kubatana zvorevazve kuti vanhu vave nefreedom yokuita zvavanoda kunyanyanyanya kana zvavanoda zvacho zviri zviri pamutemo zviri pamurau zvino hurumende iyi yezanu haitodi kuti paitwe anything.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaobet gutu vari parunare kumauritius nestudio 7. Munyika munonzi maita mutauro panyaya yakataurwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuti vemauto vave kupindira munyaya dzezvekuti ndiani achatora chigaro chavo. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mubato reZANU-PF mune kunetsana kwakanyanya uye svondo rino kuManicaland, Midlands neMashonaland East kuri kutarisirwa kudzingwa mubato vanhu vakawanda vanofungidzirwa kuti vanotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevanonzi vanotsigira amai Joyce Mujuru avo vakadzingwa kare mubato iri. Mubato reZANU-PF maita kugeda-geda kwemeno nenyaya iyi zvapakuti paburitsiranwe makano nevanonzi vari kutsigira amai Grace Mugabe nechikwata chavo cheGeneration 40 kana kuti G40 nevamwe vanonzi vanotsigira vaMnangagwa. Mauto anonzi arimowo muzvikwata izvi uye mamwe acho anonzi anototsigirawo amai Mujuru avo vakadzingwa kare mubato. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaudzawo vatsigiri vebato ravo kumusangano wepagore weNational Conference kuVictoria Falls kuti vamwe muchiuto vasori nemapurisa vave kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chavo vachiti vanhu ava vanofanira kumira kuita izvi. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nechiuto dzinoti mashoko ava Mugabe anotyisa asi haashamise nekuti chatova chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga kuti vemauto vanopindira munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Retired Lieutenant Colonel Dr. Martin Rupia, nyanzvi munyaya dzezvechiuto vachishanda neUniversity of South Africa, vanoti mashoko ava Mugabe panyaya yemauto akadzama.
Maonero angu ndezi mashoko avakataura mashoko ekuti hatikwanisi kuarasa nekukurumidza. Mashoko iwayo anotarisa kuti president vari kuziva kuti muZANU-PF maane mapato akasiyana-siyana ane vakomana vechiuto vari kurwira chigaro chekutonga tichisvika mu2018 tichienda mberi.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI Dr. Pedzai Ruhanya vanotiwo muchato pakati pemauto nebato reZANU-PF wakatanga munguva yehondo.
Ivo vamugabe vanofanira kufunga kuti mamugabe makambeita leader weZANU makaiswa nani muna 1975 mugagawo declaration yakaitwa kuTanzania yanga iri military.
Muna 2002 musarudzo dzemutungamiri wenyika Mushakabvu General Vitalis Zvinavashe avo vaitungamira Zimbabwe National Army panguva iyi vakadaidza vatori venhau vakati vaida kubuda pachena kuti vakuru vemauto vaizotsigira chete munhu akarwa hondo yerusununguko kuti atungamire nyika. Vakawanda vanoti mashoko aya ainge akanangana nemutungamiri weMDCT vaMogen Tsvangirai. Dr. Rupia vanoti iko zvino ZANU-PF yave kuchinja nekuti pada zvabuda pachena kuti chikwata chinozivikanwa nekuti G40 chinosanganisira amai Mugabe chine vanhu vasina kuenda kuhondo uye chine rutsigiro rwava Mugabe.
Iye zvino vasanduka havachataura izvozvo. Naiyo vakutaura kuti kana anorima hake kumareseva yedu kana angori muZimbabwe anokwanisa kuenda pamavhoti ochuzwa odudanika.
Mashoko aya atsinirwawo navaJiles Mutsekwa avo vaimbova muchiuto uye vari nhengo yeMDCT. Zvekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika hazvina kuguma navazvinavashe. Muna 2008 pasati paitwa sarudzo dzemutungamiri wenyika dzechipiri, Army Chief of Staff Major General Martin Chedondo vakaudza mauto kuti ainge atora miko yekutsigira vamugabe chete chete uye ainge asingadi izvi anofanira kubuda muchiuto. Mashoko aya akadzokororwawo muna 2012 naMeja Martin Chedondo avakati semauto havana kana chekunyara panyaya yekuti vanotsigira vamugabe. Vamutsekwa vanoti vakagara vataura kare kuti ZANU-PF yainge yochikora mutemo nekupinza mauto munyaya dzezvematongerwo enyika, asi veZANU-PF vakasarudza kupembedza nganga yazopuma amai huroi.
Vamugabe havachazivi zvavari kuita. Vamugabe vakura nepamusana pekuti ndidzo nyaya isisu veMovement for Democratic Change taitaura kubvira nekare nekare kuti mbada ikarawira ropa remunhu usafunge kuti richaregera kuruma vanhu, inobva raruma vanhu vakawanda.
Vakawanda vanotenderanawo kuti bato reZANU-PF rakasungwa neutare chete nekuti vamugabe vari panyanga, asi kana vasipo panotyirwa kuti pachaita bata murefu bata mupfupi ichasanganisirawo vechiuto, zviri kupa kuti remangwana renyika riite mute.
Tinotenda Blessing, mutoro wedu wenhau Blessing Zulu ari muno muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vasepu Blatter avari panomana nzombe zvichitevera kubviswa kwavo pachigaro chemutungamiri weFIFA vaudza komiti yeFIFA inoranga vanenge vachikora mirau kuti vachadzoka. VaBlatter vataura mashoko aya nhasi mushure mekunge Ethics Committee yeFIFA yatonga kuti VaBlatter nemumwawo vaMichel Platini havafanirwe kudzoka musangano iri kwemakore masere. VaPlatini ndo vanga vari mukuru weUnion of European Football Association UEFA. VaBlatter vaudza komiti iyi kuti inofanirwa kuvaona semunhu asingapererwe. Komiti iyi inoti yatora danho iri mushure mekuona kuti VaBlatter vakanga vapa VaPlatini mari inoita mamiriyoni maviri emadhora muna 2011. Vachuchisi vemuSwitzerland vari kuferefeta nyaya iyi semhosva huru yakaparwa. VaBlatter vati upenyu hwavo hwese havana kumboita zvechitsotsi munyaya dzemari, vachiti mari yakapiwa VaPlatini yakaitwa pasi pechibvumirano chavakaita, asi hachina kunyoreranwa pasi. Vatiwo komiti iyi haina masimba ekuita zvinopikisa mutungamiri weFIFA. Mutauriri weNATO abvuma kuti munhu anga akazviteya nemabhambu ari pamudhudhudhu arwisa mubatanidzwa wemauto emuAmerica neAfghanistan pedyo neBagram Airfield. Mauto matanhatu eNATO akafa uye matatu akakuvara. VaMichael Lohan, mutauriri weNATO muAfghanistan, vaudza VOA kuti kuferefetwa kuri kuenderera mberi zvichitevera kurwiswa uku. Muzinda warwiswa uyu ndiwo muzinda wemauto mukuru weAmerica muAfghanistan. Asi mashoko aburitswa padande mutande neTaliban anoti vanhu gumi nevapfumbamwe ndo vaurayiwa vazhinji vavo vari mauto emuAmerica. Apo gore ra-2015 rasarirwa nemazuva gumi kuti ripere vemabhizimusi pamwe nevanhuwo zvavo vanoti gore rino ranga rakaoma zvikuru. Vanhu ava vanoti tariro yavo ndeyekuti dai zvinhu zvikasanduka mune remangwana ravo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Kana hurumende chaiyo yakabvuma kuti zvinhu zvange zvakaipa gore rino zvekuti gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanoti upfumi hwenyika hausi kuzokura sezvavange vakatarisira. Pange paine tariro yokuti upfumi huchakura nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana, asi pari zvino zvave kutarisirwa kuti huchakura nechikamu chimwe chete nechidimbu kubva muzana sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vatakunda mugaga vanoti bhizimisi mazhinji munyika akakanganiswa zvikuru nenyaya yekushayikwa kwemagetsi. vanoti nyaya yekupinda kwezvinhu zvinobva kunze kwenyika ndo imwewo iri kuramba ichivhiringa mabhizimisi emuno zvekuti haasi kukura uyewo mamwe acho ari kutovhara. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vane zvitoro zvinotengesa zvinhu reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanobvumirana vamugaga kuti gore ra 2015 range rakaoma zvikuru.
Ndingati zvanga zvichiitika kunyanyanyanya uye zvatinoramba tichikurudzira kune vemabhizimisi vese ndezvekuti panguva inoyi vanofanira kunge vachicherechedza kuona kuti kunyange dei zvazvo mari iri kupinda mukambani ichiderera ngavachinyanya kusungawo pamari inenge ichibuda mukambani. Zvinova zvinoita kuti vange vasanyanya kurasikirwa nemari.
Vanotiwo kudzingwa kwevanhu mabasa pamwe nekutadza kubhadhara bonus kwakaitwa nehurumende nemakambani akawanda ndiko kuri kuita kuti vanhu vashaye mari yekutenga, izvo zviri kuita kuti basa ravo riite shoma.
Ndingati igore ranga rine matambudziko nekuti vatengi vanga vasinganyanya kutenga sekutenga kwavanoita makore ese. Uyezve chimwe chaachinyanya kunyunyutisa ndechekuti vatengi vavanga vasina mari yakati kuti yekuti vanga vachikwanisa kunge vachishandisa pakutenga sezvavaya nochimboita mamwe makore. Ndofunga munotarisira kuti makambani mazhinji havana kunge vachikwanisa kupa mabonus, saka chimwe chechinhu chocho chinoita kuti pakutenga kwavozve kunge kuchidzikirawo zvakare.
Kunyange vemabhizimisi madiki vanoti zvinhu hazvisi kuvafambira, vamwe vavanhu ava vakaita samuzvare Patience Joe ava vanotengesa zvakasiyana siyana vanoti vazhinji havana mari uye vari kutotenga nezvikwereti uye vachitotadza kubhadhara nenguva.
Kunzwa kuzvinhu zvakaoma hakuna mari vanhu havasi kutenga. Vazhinji vari kutosarudza kutora zvinhu nezvikwereti voti ndinobhadhara mumasvondo mairi matatu anoteera, asi ukada kuzozvitarisa vaakuteerera mari dziya dzavanhu dzavanenge vatora havachade kubhadhara. Vanenge vari kungochema kuti mumabasa hatisi kubhadharwa, hakuna mari.
Imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vanotiwo gore rino range rakaoma uye rizere nekutambudzika kweveruzhinji. Vanoti izvi zvakabuda pachena sezvo veruzhinji vairasikirwa nemabasa vakatanga kutsvaga kurarama nekutengesa mumigwagwa.
Igore ranga rakaoma zvikuru. Chinondishamisa ndechekuti maleaders haasi kuona kuti kuwanda kwemavenda kunoratidza iko kuoma kuri kuita zvinhu, saka vanhu vaakutsvaga chokuti vararame nacho. Sei vasingakwanisi kuona izvi zvinotyisa kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti sei hazvinzwisisiki.
Asi vemabhizimisi vanoti ramangwana rinogona kunaka kana hurumende ikagadzirisa nyaya dzemagetsi pamwe nemitemo inovhiringa vanoda kutanga mabhizimisi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mumwe mudzimai anga achirarama nechirwere chekutsemuka dundira kwemakore mazhinji anoti upenyu hwake hwasanduka mushure mekuwana rubatsiro kubva kusangano reWomen Health Alliance. Amai Frediska Mungara ava anogara kuBeitbridge vanoti vari kufara nerubatsiro rwavakawana pachena rwakaita kuti vavhiyiwe pachena nekugadziriswa dambudziko ravanga vanaro kwemakore akawanda. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura naamai Mungara kuti tinzwe zvashanduka muupenyu hwavo.
Saka mainzwa sei pakadaro?
Ndiri kuti ndinge dzara ndiri mchingo kubva chiro pandiri kunge pepi akaruka ndozvinzwa zvanga zvava kundishingurudza akagerera masheda kubva kwa mapeteni akusaiwo kupfanya
Kana pane mamwe madzimai vakaterera parizvino vangange vane dambudziko seramangira makatarisana nawo mungavashingise sei?
Kune vandakambosendirawo nhamba kuyawayo kuudhie nekuti ndokwandaitangana navanhu vakati wandii handina hangu wandandine nhamba naye asi ndakabeta wana manisa andaishanda nawo kuko pandakagara kuti ndakatombozogara kwemandi kunadziyaelasiye ndikaitaritiwa ikoko asi ndakavaudza ndikavapa nefoni nhamba ndichindaziwo pavakasvitavo kuvanhu nati mafoni nhamba vevanhu vava nawo zvikuru kunyaya vadzekugoko ndokunokwandaiona paigavani.
Upenyu hwenyu semudzimai mungati wasanduka here zvichitevera operation yamakaitwei?
Zvakandaitwa operation yandaitiwa iyeyi pane zvakashanduka zvakatowandisa pandiri chero mukandaindiona ndiiaya mudzimai wavo 2006 kusvika pano pandiri zvinotoisa chero madzibaba avo anovanozovhundika kuti ishuwa here zvakataitika namwari nyasha kutora kwandakaita nekuti ndakavandichitina tarisiro yazvo asi nokuda kwakuda kana fochinshwa vakandibatsira ndikayambuka unotodzokera zvawakanga uri kubvapi zvangu atoko hapana kana hapana chaunongotambuwa chero operation yacho haisii kumbozvidzwadza tandokandika makore kana zvitatu yaakutokwanisawo kuita mabatawo kanoitwawo nomudzimai.
Vanga vari hamai Frediska Mungara vachitaura parunhare vari kuBeitbridge naMavelas Mhlanga nyauye weStudio 7. Munhau dzedu dzemitambo, murayiridzi wenhabvu Calisto Pasua aramba kudzoka pabasa remurayiridzi wemaWarriors kusvika zvaari kuda zvagadziriswa. Mutorodo wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Maneja wapasua vaGibson Mahachi vaudza Studio 7 nhasi masikati kuti Pasua haasi kudzoka kubasa sezvakataurwa kusvikira zvavari kuda zvagadziriswa. Chekutanga chavari kuda kuudzwa kuti murayiridzi uyu aive ambodzingirwei. Mutungamiri weZimbabwe Football Association vaPhilip Chiangwa vakataura mukupera kwesvondo kuti Pasua uyu akadzingwa nechina ari kudzoka kubasa rake rekurayiridza chikwata chenhabvu chenyika icho chinoshedzwa nezita rekuti maWarriors. Izvi hazvisiri izvo sezvo vaMahachi vataura mugwaro ravanyora vachitumira zvekare Studio 7 kuti vari kudawo zvekare kuti veZifa vakumbire ruregerero nemhaka dzavakapomera Pasua pamwe naivo vaMahachi apo veZifa vakadzinga Pasua. Vatsigiri venhabvu havana kufara nekudzingwa kwaPasua, mumwe wacho ari vaChristopher Mudyanadzo avo vanoti Pasua ndizvo.
Ndafara kuti adzoka. Nyaya mudhara kuti anga wamudzinga angapindira pasipo hatizvide.
VaMudyanadzo vanoti Pasua haana chaakatadza. Vanoti murayiridzi uyu nevamwe vake vakabva kure kusvikira vasvika pari zvino apo vatora chikwata chemaWarriors kuendesa kuma2016 Africa Cup of Nations ayo anoshedzwa nemudunhurirwa kunzi CHAN.
WeZifa tachikumbirawo finance kuti wakomana pavanobuda vachienda kuauto waone mari dzese dzekuti chii dzetransport mhuri dzavo dzione chikafu ivo pavanosara waziva kuti vakomana vanotambirawo kune.
Mumwe mutsigiri wenhabvu vachatenda Gore vanoti veZifa vakakanganisa kudzinga Pasua apo vakazviita nemusi wechina. Asi vatrinita frenyika vanoti Pasua anofanira kana kuti aifanira kudzingwa sezvo achibata zvakawanda zvinodarika basa iro akapiwa neveZifa. Asi masikati anhasi vachiyangwa vanyora tsamba yekukumbira ruregerero kuna Pasua pamwe namaneja wake vaMahachi. VaMahachi vanoti vari kutaura naPasua kuti vaone kuti nyaya yeZifa iyi inofambiswa sei. MaWarriors ari kufanira kusimuka munandira akananga kuRwanda uko vari kunotamba makundano e2016 African Nations Championships. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Sezvo tava kupinda muzoro rekisimusi, isiwe Studio 7, tinokumbirai kuti mutumire mashoko enyu muchishandisa WhatsApp kukwaisa hama neshamwari. Musakangwana kutudza zita renyu, kwamunogara pamwe nezvamunoshuvira panguva ino yezororo. Namba dzedu dzeWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Namba dzeWhatsApp zvakare 001-202-465-0318. Nhasi taita rombo rakanaka, tine vateereri vakati wandei vatumira mashoko avo vachishandisa WhatsApp.
Zita rangu ndinonzi Exxon, ndinogara muHarare. Tinoti Ebenezer ndopatasvika negore ra2015. Tinoti iwai negore rakanaka, neChristmas yakanaka kumurudzi rwose rwamadzura, kumurise kwamadzura pasi rose. Uye ndichitizve vanhu ngavafare nokufara vachirangarira musiki mugore rinotevera.
Ndakushuvira hama dzangu Kisimusi nenyuye zvakakomborera, zvakaropafadza, asina njodzi. Vagari vose musabuhlanganiswa muchishanga, vadzidzisi nevana vechikoro vepachisungu high school nepachishanga primary, vanani navanga vanimrod nelbert vana manford ofisa izvovo kumasvingo iko kurujeko. Ndinoti Christmas box sabhuku valasayo Christmas box. Ndinoti itai Christmas makakomborerwa. Ndini abatawa kuchishanga kumberengwa.
Maswera sei pa Studio 7, ini ndinonzi Bhashi ndiri kushurukwi. Ndinoda kutendavo nenhau dzamunotipa, inhau dzakabhalansa dzisina dyura dzakarekera, dzisina propaganda kana kuvakiridza chakaipa. Ndoda kushuviravo zororo rakanaka kuvanhu vanoti mabhudhi, kushavane Zimondi, kushavane Viliva, kushavane kuHarare. Ndinoda Babatiyo pano pashurukwi. Ndinoda Ngosha, Brighton, Major, Manivi naPara. Kugweru ndinoda Mhere, Makutsi, Muchina, Muchibwa. Ndinoti vaine zororo rakanaka negore dzva rakanaka. Ndatenda.
Makadii mose, zita rangu ndinonzi Steni. Ndakumirisa hama dzangu dzese dziri kuGuruve, kunyanya avo vari kuBakasa nevamwe vose vakatekeshera nyika vari kuLefodia, nzvimbo dzizhinji dzakasiyana. Ndoti happy happy Christmas. Jonga kane mbiri, itai kuti kwehama dzangu dzose vanzwe kusununguka nekuti hatina kurasikirwa zvakanyanya mugore rino, nekuti tatiri kupinda richiripo. Tirambe takabatana nekuti tinoenda kure. Hama dzangu dzose ndokumhoresai pano paStudio 7 pane bvinyiro rinotaurwa chokwadi.
Tinotenda kwamuri mose matumira mashoko enyu muchishandisa WhatsApp. Rambai muchikwaisa hama dzenyu pano paStudio 7. Musakaona kuti chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitika muZifa, zvikuru takatarisa muchikwata chemaWarriors. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro wenhau dzanhasi. Zimbabwe yocherechedza zuva rekubatana mangwana. MuZANU PF muine makakatanwa anotyisa zvisati zvamboitika kubvira pakabatana ZANU PF nePF ZAPU muna 1987. Murayiridzi wechikwata chemaWarriors Kalisto Pasua anoti haasi kudzokera pabasa rake kudzamara Zifa yakumbira ruregerero. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine sezvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai muina Chris Gande namavelas Muhlanganya uye.